and it's happening right here. Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri mutsi wechipiri chikunguru 14, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munzvimbo dzatinopfuura nadzo tinoteswa matemperature. Magonyeti hatibvumidzwi kutakura vanhu, haisi public transport. Saka tinoteerera mukutemo wegovernment kuti hatitakuri vanhu, tinofamba nezvatinenge takatakura. Zvatinotakurawo zvinochekwawo vanhu mumaborder, vachiona kuti zviri pamapepa ndizvo here.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pachiuru nemakumi matatu nevana, kana kuti 1034. Vadzidzi vakawanda vari kunyora bvunzo muchinhoyi vanoti havasi kufara nekunyorera bvunzo panzvimbo iri kuchengeterwa vanhu vari kuongororwa kuti vane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete. Masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende haina chido chekurwisa nekupedza uori munyika, zvisinei hazvo kuti mutungamiri wenyika vanobuda vachishorobodza uori uhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pachiuru nemakumi matatu nevana, kana kuti 1034, zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu makumi mana nevapfumbamwe vaine chirwere ichi. Izvi zvakabva pavanhu zviuru zviviri nezana negumi nevapfumbamwe, kana kuti 2119, vakavhenekwa chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika nezuro vaive mazana matatu nemakumi mana nevatatu, kana kuti 343, kuchitiwo vafa vasvika pagumi nevapfumbamwe, kana kuti 19. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19, makumi maviri nevasere vakabva kuSouth Africa, makumi maviri nemumwe vari vanhu vanga vagara vari munyika. Munhu mumwe chete akashaya ari mudunhu reMidlands, uye zvinonzi akazoonekwa kuti afane chirwere ichi mushure mekuvhenekwa kuti paonekwe chakanga chamuuraya kana kuti post-mortem. Nekuda kwekukwira kwechirwere ichi munyika, komiti yehurumende iri kutungamira kurwiswa kweCovid-19 yeAdhoc Interministerial Task Force iri kukomekedza kuti patorwe matanho akasimba anomisa kuparadzirwa kwechirwere ichi munyika. Matanho aya anonzi anosanganisira kumiswa kwevatyairi vemagonyeti kuviga vanhu pavanodarika migano vachipinda navo munyika, kuwedzera kuongororwa kwekuteverwa kwemitemo mudzinharaunda, uye kuwedzerwa kweuwandu hwevanhu vari kuvhenekwa chirwere ichi munzvimbo dzine vanhu vari kubatwa vaine chirwere ichi. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nematatu kana kuti 13 million vabatwa nechirwere ichi pasi rose, uye vafa vadarikawo zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvitatu nemazana matanhatu kana kuti 573,600. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, ava vekudarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 million. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi matatu nezvishanu nemazana matanhatu kana kuti 135,600. Vanotyaira magonyeti vachienda kune dzimwe nyika varamba mashoko avari kupomerwa nehurumende ekuti vari kutakura vanhu zviri kunze kwemutemo vachivayambutsa miganho kana kuvaendesa kune mamwe maguta pamwe nemadhorobha. Mumwe mutyairi vafinos Chikunda vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ingori tsika yegovernment yedu yeZimbabwe yekungoda kupomera pomera vanhu nekukundikana kwavo. Vemagonyeti tinofamba mukati menzira, hatina vanhu hatinotakura because vanhu vari palockdown, vanhu havabvumidzi kufamba. Kana tichikirosa maborder tinofamba zvakanaka. Ndoo zviripo mukoma Jonga. Hakungozorwa mafuta enguruve yausina kudya. Isu tinongoita basa redu tichifamba tichiteedzera mutemo.
Imi pamunopfuura nepamiganho munoongororwawo here kana kuvhenekwa kuti mune chirwere ichi uye zvamune makatakura zvinotariswa here?
Munzvimbo dzatinopfuura nadzo tinoteswa. Tinoteswa matemperature. Magonyeti hatibvumidzwi kutakura vanhu, haisi public transport. Saka tinoteerera mukutema wegovernment kuti hatitakuri vanhu, tinofamba nezvatinenge takatakura. Zvatinotakurawo zvinochekwawo nemumabhodha vachiona kuti zviri pamapepa ndizvo here.
Asika imi muri kunzi muri kuwedzera kupararira kwechirwere ichi nekuti muri kutakura vanhu zviri kunze kwemutemo.
Chirwere kupararira hakusi kuti tiri kuparadzwa nemadhiraivha ematrucks. Apo handiteerenderani napo because chirwere ichi chakabva kure. Chisati chasvika munyika yatei mukati menyika yeZimbabwe ndinorangarira. Even vakuru vedu vaitaura zvavanoda, vamwe vachitaura kuti vari kurangwa vachena. Asi chirwere zvino chasvika mukati menyika yeZimbabwe chiri kungopararira, hachisi kupararidzwa nao nemagonyeti. Ipapo handitenderani napo mukoma.
Zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe imiwo semunhu ari kufamba achipinda munyika dzakasiyana siyana pamusoro pechirwere ichi?
Ndingatoti munyika yedu isu tingatoshinga nemunamato bhozi. Kana takatarisa mukati menyika yedu zvinhu zvakaoma, zvinhu zvakaoma. Unoshaya munhu anokurapa kuchipatara. Hakuna madoctors. Madoctors vari pastrike. Madoctors vari kuchemerawo mari, havana mari. Shwiro yangu kuti vanhu tingoramba tichigeza hedu maoko edu, tirambe tichisanitaiza maoko edu zvakare. Tiraya utsanana kuti chirwere ichi chisanyanye kupararira semapararira achiri kuita bhozi. Iye zvino manamba edu ari kukwira nguva nenguva. Dai Mwari atibatsira taramba tichiteedzera mutemo kusvikira pawanikwa mushonga unokwanisawo kuparadza chirwere ichi.
Avanga vari mutyairi wegonyeti vafinos Chikunda vari parunhare nestudio 7 vari muPort Elizabeth kuSouth Africa. Vadzidzi vakawanda vari kunyora bvunzo dzechikoro chepamusoro cheZimbabwe Open University muChinoyi vanoti havasi kufara nekunyorera bvunzo panzvimbo yeChinoyi Training Center iyo iri kuchengeterwa vanhu vari kuongororwa kuti vane chirwere cheCOVID-19 here kana kuti kwete. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi ava avo vakatanga kunyora bvunzo nezuro vanoti havasi kufara kuti vari kunyora bvunzo dzavo panzvimbo iri kuchengeterwa vanhu vakabva kune dzimwe nyika vanosvika 23. Bazi rezveutano rinoti harina kunge raongorora nzvimbo iyi kunyange hazvo bvunzo dziri kuenderera mberi dzichinyorwa. Mumwe ari kunyora bvunzo dzake paChinoyi Training Center vaDenmonokwara vati vari kuziva kuti vari kuisa upenyu hwavo parumananzombe asi hapana zvekuita.
Tiri kusvika but sometimes rumusina chine option wezise uithoto otherwise vangada vakaisa maexaminations pachinoyi ayi izvizvo kana nemakondi ndizvataifunga.
Asi mumwe anyora bvunzo nhasi muzvari nometa nzira vati chiri kuvadzikamisa hana ndechekuti pane zvikwanisiro zvose zvekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere checovid-19 kusanganisira kunyora vanhu vari kure nakure.
Vanotongoti hanzi vanhu havangopindi chete nemota mukati, munofisitwa muri pagedhi. You have to come an hour earlier. Mova mafiritiwa, mova mapinda, then you do your your social distance. Mova matopinda zvamatipera, hakuna munhu anogara mukati, otonanga ku.
Mukuru anoona nezvekuchengetwa kwevanhu vari kugara panzvimbo iyi vebazi rezveutano Dr. Paradzai Mudzengerere vati Zimbabwe Open University yakavanyorera tsamba asi vanga vasati vavabvumira kushandisa kunzvimbo iyi sezvo vanga vachida kutanga vaongorora nzvimbo iyi. Mukuru wezvou amai Margaret Munyoro vati zvakaitwa izvi kukanganiswa kwakaitwa kudunhu reMashonaland and West.
Ivo vari vaporonga ndaivedu wei vana vanoda kurohwa ivava ndi RG.
vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorere vanoti kunyoreswa bvunzo munzvimbo dziri kuwanikwa vanhu vakawanda vaine chirwere cheCOVID-19 kusarongeka kwemhando yepamusoro.
Kana huwandu hwevanhu vari kubatwa chirwere checoronavirus kumaquarantine center edu hwakawanda sezvatiri kudzwa nehurumende, tingangoti kwaakupesana kwepfungwa kuti hurumende itendere vanhu kuti vaendera nenyora mazamanishoni paquarantine center. Kuti tingati vanhu vane pfungwa dzakati kwesere vangati izvo vana vechikoro vaende vanonyorera mazamanishoni paquarantine center. Isu tichiziva kuti izvo vanhu vari kubva kunze uko ndovari kuuya neutachiona hwakawandisa wecoronavirus muZimbabwe.
Zvichakadaro, dunhu reMashonaland West rave nevanhu vaviri vafa nechirwere cheCOVID-19 zvichitevera kufa kwemumwe murume kuMhondoro Mubayira neZuro. Gurukota redunhu reMashonaland West, amai Mary Moliswa Chikoka, vanoti vari kushushikana zvikuru kuti vanhu vari kufa mudunhu reMashonaland West vagari vekumaruwa. Amai Muliswa Chikoka vanoti vagari vekuMhondoro Mubayira vanofanirwa kunovhenekwa chirwere cheCOVID-19.
Tinongokumbira dunhu rekuMhondoro Mubayira kutizvo vanhu vave vigilant. Kana pane vanhu vaivaona semunhu aishanda nevanhu vakawanda, tichikumbira kutizvo tiende kunotestwa kuti tionekwe kuti hatina here chirwere ichi cheCOVID-19. Isu seprovinsi tingoti
munhu wekutanga kufa mudunhu iri Nzimbuya Nguni, amai vaimbove gurukota rehurumende vaSilvester Nguni vakashaya muna kubvumbi. Kusvika pari zvino vanhu makumi mashanu nevasere vabatwa nechirwere cheCOVID-19 mudunhu reMashonaland West. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Sangano rinoshanda rakazvimirira rakabatana neimwe kambani rinokumikidza nzvimbo dzinocherwa mvura nevanhu vari munzvimbo dzinonyanya kunetseka nekuwana mvura muBulawayo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Sangano reDanish Church Aid richishanda nekambani yaShweppes Zimbabwe rakumikidza nzvimbo nhanhatu dzekuti vagari vari munzvimbo dzinonetseka kuwana mvura muBulawayo vawane mvura iyi nyore. Vachitaura neStudio 7 pakukumikidzwa kwenzvimbo yakadai mumusha wePumla South nhasi, mukuru weShweppes mudunhu reBulawayo Vanesh Masharave vati vakaona zvakakodzera kubatsira kanzuro yeguta reBulawayo nekuziva dambudziko rekushayikwa kwemvura rakatarisana nevagari.
Zvatinoziva kuti muBulawayo mvura ishoma uye nzvimbo dzatiri dzino dzakakwirira vari kuwana mvura zvishoma. Sataona zvakakodzera kuti tibetsere guta reBulawayo kuti vawane mvura yakachena yekunwa.
Kanzuro yeguta reBulawayo ine urongwa hwekuva nenzvimbo dzakadai dzinosvika makumi maviri neshanu dzekuti vagari vanenge vachikwanisa kuwana mvura pachena. Sachigaro wekomiti yeEngineering Services mukanzuru vaNS Trava Moyo vati kanzuru inofara kuti kune masangano nemakambani ari kuzvipira kubatsira kanzuru padambudziko rekushayikwa kwemvura.
Mvura iyi imvura inobva mutepe inotakurwa nebhauza reSweps ichitipa mvura yacho yakatritiwa yakafanana nemvura inobuda mutepe ichibva kukanzuru. Iyi inzira yatakaona kuti vanhu vanoshaya mvura kana kusina pressure vanofanirawo kuti vawane mvura. Iyi mvura futi haisi mvura yekuti inotengeswa, imvura inobva muchirongwa chokubatsira vanhu mahara inoitwa neCity of Bulawayo.
Nzvimbo imwe chete yekuti vanhu vawane mvura inenge ine tangi remvura pamwe nepombi dzekuti vagari vachere mvura, uye nzvimbo imwe chete yakadai yakavakwa nemari inosvika zviuru zana zvemadhora ekuAmerica. Mumwe mugari wemumusha wePumla South vamako Dengu vati nzvimbo yavo yange yave nenguva isingawane mvura, vachitiwo kuwana mvura kubva kuzvibhorani range rave dambudziko guru nekuti panenge pane vanhu vakawanda vanenge vachida mvura iyi. Amai Beatrice Chuma vatsinirawo izvi vachiti kushayikwa kwemvura kwange kwave kukonzera matambudziko akawanda, vakati vafara zvikuru neurongwa uhu.
Vanhu havachagoni kuwacha, havachagoni kudiridza mugadhini sezvo iri nguva yenzara. Saka izvozvi takukwanisa kuwacha chero pavada kuwacha vakuwacha, nekuti mvura tinoipiwa chaizvo, hatichamuki kuseni kuchitonhora. Saka tinotenda chaizvo Mwaride apindira mvura yanaya tikowana mvura inova kudenga.
Kuta revulawayo rakatarisana nedambudziko rekupa vagari mvura yakakwana zvekuti pari zvino vagari vari kuwana mvura kamwe chete pasvondo. Pane vanhu 13 vafane chirwere chemanyoka kusvika pari zvino nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura iri. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini kudzanai Musengi.
Masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende haina chido chekurwisa nekupedza uori munyika zvisinei hazvo kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanobuda vachishoropodza uori uhu. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memashoko vaMnangagwa pazuva rekucherechedza zuva reAfrica Anti-Corruption Day, pamwe nemashoko vakataura ekushora uori pamusangano wePolitical Actors Dialogue neZuro, mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo, vanoti aka akasike kutanga vaMnangagwa, vachitaura mashoko akadai asi pasina zviri kuitwa. VaKumalo vanoti semaonero avo hurumende iripo ine uori wakanyanya kudarika hurumende yava Robert Mugabe.
Hurumende iripo iyi inenge itori momuori endi vanhu vari kutora mari vachitora vachizvi isawo muhomwe kuti kana uchifamba kunzoku vakutonzi kutora mari United. Vanhu vakutotsvinira hurumende iyi kuti ha ndeye kutora mari United, saka vakabvisa vaive pachigaro kuti vachipindawo vaonewo mukana wavo wekutorawo mari.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanoti pavakatora matomu vaMnangagwa vakataura kuti vachaparadza uori, izvo zvavari kutadza kuita sezvo uori wacho huri kutoenderera mberi.
Uori wacho hausi nyaya yekuti patorwa mari chete, asi kune uori futi wekuti pfuma yese yenyika iri kutorwa nevanhu vashomanana, vatora kune zvekufambisa zvemafuta ekufambisa, vatora kune mabhengi, vatora kune mamaini, pfumi waenda muvanhu vashoma, vanhu vazhinji vachitambudzika. Saka pari kuda kuti paitwe hurukurano dzekuti dai vauya tigare pasi, asi tiri kuona kuti hurukurano havasi kudzida nekuti kutripartite negotiating forum kwatinofanira kunga tichikurukura hurumende nevemabhizimusi nesu vashandi havasi kuchikoshesa chinhu ichocho, nesu takutoona kuti hakuna basa rekuendako.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vanoti vanoona sekuti zvinonetsa kuti hurumende irwise uori nekuti vazhinji vanoita uori vari pedyo nemutungamiri wenyika nevamwe vakuru vakuru muhurumende.
Tanzwa zvakawanda nezvaMnangagwa achitaura. Munoziva kuti vakadzira kare vachingotaura kuti tada hatichada zvecorruption, hei zvazoita sei zvecorruption, but government is not taking a strong stand panyaya dzecorruption. Vanhu vari kuba, kuri kubiwa police force, kuri kuitika corruption isingaiti. Mukaenda kwese magovernment office munoona kuti corruption yega yega. Saka kana uchitaura kuti vari against corruption, where is the evidence yekuti mamovements are kuitwa? Ngatitarire zvakaitwa naJohn Magufuli izvezvi, president of Tanzania. It was very straightforward and wakauya ari strong achitanga kuita fire vanhu vakanga vachiwanikwa vachiba kumahospitals nezvo zvakadii. Komuno musei tichitadza isusu kuita go against zvinhu zvatinonyatsoona zviri pachena kuti hapari kudiwa.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakarerekera kubato riri kutonga reZANU-PF vaPeter Matange vaudza Studio 7 kuti mashoko vaMnangagwa anoratidza kuti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzeuori munyika.
President vakaratidzawo kugunun'una kwavo nenhau iri kutaurwa mazano ecatch and release. Zviri kuratidza kuti president munhu ari kunzwisisa, munhu ari kuona kushata kwecorruption, ari kuona ari kuitawo mafrustrations seari kungoitwa nemazimbabwens ese panhau dzecorruption, kuti kumakoti kana nyaya dzaendauka ngadzikurumidzawo kuti dziongororwe.
Asi vaMnangagwa vanoti hurumende yavo iri kuedza napose painogona napo kurwisa uori. Mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti hurumende yavaMnangagwa iri kurwisa uori, ndosaka vamwe vakuru vakuru muhurumende vaine nyaya dzeuori dziri kumatare.
Is on the forefront fighting corruption. No, our family is not just terrible. No, our government is not just bamba. So, we don't move on. That is the sumbi na the corruption. We are talking about Mungu ayana president Mugabe. This is sumba arizvino tisinati arizvino kuti munhu unobva kumatongerwo enyika ebato ripi kana kuti unobva kukereke ipi kana kuti unobva kunyanga ipi hatizi kutarisa izvozvo ndokusaka vanagagira tapfuma vari mujeri kutaura kudai ndokusaka vanazora mugumbo vaine nyaya dziri kukoti ndokusaka vanapurisira mupfumira vaine nyaya dziri kukoti ndokusaka vanaundenge vari mujeri ikonezvo mafoma menedzavo zvose izvozvo zvinokutaridza kuti hurumende haisi kumira pakurwisa corruption vavo vadhaa mwoyo vanga vari minister of health nekuda kwenyaya dzavo dziri kukoti vakanzi chibudai mucabhineti hakukwanise kumirira mucabhineti yavamunangagwa
kubvira pavakapinda muhofisi pane makurukota ehurumende anoti hamai Priska Mfumira, Vao Badaya Moyo, nevamwe vaive makurukota ehurumende vakaita savai Ignatius Chombo, na vasame undenge vakasungirwa nyaya dzeuori. Sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission, Justice Lois Matanda Moyo, vanoti Matare anofanira kusimbiswa kuti ape mitongo inodzivirira kuparwa kwedzimhosva dzeuori munyika. Sangano reTransparency International rinoti Zimbabwe inorasikirwa nemari inodarika bhiriyoni remadhora ekuAmerica. Nekuda kwehuori gore rega rega ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Commission ye United Nations iri kuongorora zviri kuitika muBurundi inoti haina chivimbo nezviri kuvimbiswa neBurundi kuti iri kuwandudza mamiriro ekodzero dzevanhu. Commission iyi yaburitsa gwaro rayo iro rava mumaoko eUnited Nations Human Rights Council. Vatsigiri vemutambo wenhabvu muCameroon vakaratidza kutsamwa zvikuru apo hurumende yakazivisa kuti urongwa hwenhabvu ye2020 African Champions League hauchaitwe gore rino nekuda kwechirwere checovid-19. Vanhu vanozviitira mabasa emaoko vanoti vari kufara kuti vave kubvumiswa kutanga kushanda mumadhorobha akasiyana-siyana, asi mari dzavari kunzi vabhadhare dziri kupa kuti vakawanda vavo vagare havo mudzimba. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa naIMF inoratidza kuti Zimbabwe iri pachidanho chechipiri pasi rose kubva kuBolivia kuva nevanhu vakawandisa vari kuzviitira mabasa avo emaoko. Asi kuuya kwakaita chirwere checovid-19 kwapa kuti zvinhu zviomere vanozviitira mabasa emaoko ava. Vachitaura muchinoi svondo rapera negurukota rezvemabhizimisi madiki neari pakati nepakati amai Simbiso Nyoni, imwe nhengo yezanu PF amai Hilda Gweshe vakati sezvo vanga vasingashande zvinhu zvavaomera zvakanyanya.
Pane makambani zvanga ari pano pamara vanhu vanga vakwereta mari kuti munhu atange kuti anonohodha something anenge akakweretawo mari. Ratina kuti inizvo zvecovid yatanga ndipozi mari inodibadhira pamwedzi pamwedzi mari iyo handisisina kwandinoiwana. Ratinova ndakutsidzirwa kutorwa mudziyo mudzimba unotorerwa kunzwira kutora firiji ndiana ndakabatisa.
Ko kuvhurwa kwaitwa mimwe musika kwabatsira here? Tabvunza mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET Vasame Wadzai.
Ya, misika yakavhurwa mizhinji yacho ndeinotengesa mafruits and vegetables. Ndiyo mbare iyoyo musika Lusaka Market kuLawayo kudana Godini kuchiri kuvakwa saka kusati kwavhurwa. Then mutown muCBD chaimo panoko pakabhana moo yakavhurwa. Ndoo yatiri kuchema nayo nenhau dzemari dziri kutaurwa kunzi vanhu vauye kuzobhadhara anenge achinzi ma $5 pazuva yatiri kuti yakawandisa. So in terms of kubatsira kwehurumende hapana so far chatiri kuona chinobatika chiri kuunzwa nehurumende kumusika iyoyi.
Munyori mkuru musangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisborne Malaya vanotenderana nemaonero aya.
Chidano chekuregister chacho ichi hachina kunaso kuti tsakanyuke kune vazhinji nekuti ndingangotsanangura zvishoma zvirimo mukuregister. Munhu anofanira kutanga atestwa kuti haana here chirwere cheCOVID-19. Tokutarisira mari yakaita sekunge kunana $25. Chechipiri, vanhu vari kunziwo vave neinonzi health certificate kana certificate yezveutano inodawo kambhadharo futi kuti munhu aiwane. Chechitatu, zvichienda nekuti munhu ari kuita basa ripi, vanhu vari kunzi vange vane anonzi matax clearance certificates vasati vatanga basa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti mabasa anoitwa nevanhu ava akakosha zvikuru.
Informal economy yakakosha zvakanyanyisisa, ino provider mabasa kune vanhu vasingakwanisi kuwana mabasa muformal economy. Uyo vanenge varasikirwa zvakare nemabasa muformal economy vanopedzisira vakushanda muinformal. International Monetary Fund vakambobudisa gwaro rairakidza iro kuti informal economy muZimbabwe yakakura zvakanyanyisisa, ino contribute more than 60% to gross domestic product.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo hurumende inofanira kubatsira vanhu ava sezviri kuitwa nedzimwe nyika.
Dambudziko hatina nderekuti hurumende yedu yakabroka, dzimwe nyika dziri kupa mari kuma SME kuti vakwanise kudzoka back to business. Munomo vakapuwa $600 million zvemudhora. Inochikisa kudeedzera pazita, asi tikaidivida ne 6 million people vari kuma SMEs zviri kureva kuti munhu woga woga ari ku SME ari kuona 100 bond, saka haina chinobatsira.
Sangano reCenter for International Enterprise rinoti pavanhu vari kuzviitira mabasa emaoko munyika, madzimai ndiwo akawandisa achisvika zvikamu 60 nemanomwe kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chive chidiki cheThe Connection nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yezvekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yekuratidzira kuri kurongwa nevanopikisa nevakazvimirira voga mukupera kwemwedzi uno. Muri Zimbabwe, tisakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chive chidiki cheThe Connection nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yezvekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yekuratidzira kuri kurongwa nevanopikisa nevakazvimirira voga mukupera kwemwedzi uno. Muri Zimbabwe, tisakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwakakwira kusvika pachiuru nemakumi matatu nevana, kana kuti 1034. Vadzidzi vakawanda vari kunyora bvunzo muchinhoyi vanoti havasi kufara nekunyorera bvunzo panzvimbo iri kuchengeterwa vanhu vari kuongororwa kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende haina chido chekurwisa nekupedza uori munyika, zvisinei hazvo kuti mutungamiri wenyika Vaemarson Mnangagwa vanobuda vachishoropodza uori uhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.